Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina mbudzi 16, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi icho tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast.
Zera ravo harichakwanisi kuti vangarambe vachinzi vangafambe vari vega vachitora madecisions ari independent anoita kuti nyika iendere mberi uye kuti upfumi pahwasvika kuwa husimuke.
VaVictor Matema Danda vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kuenda pamudyandigere.
Tapedzisira nekukurudzira kuti izvi ngazviitwe mumushandira pamwe hweutungamiri hwenyika yese, kwete chete vezvematongerwo enyika asi utungamiri hwese.
Mubatanidzwa wekodhi unokurudzira mauto kuti ape mapoka ose mukana wekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari kushora zvikuru sangano reSADC iro riri kuita musangano weTroika kuCameroon kuBotswana wekuziya nyaya yeZimbabwe mushure mekunge mauto achengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale kubva nemusi wechitatu. Dzimwe nyika dziri kupinda mumusangano uyu iAngola, Tanzania neZambia. South Africa inova sachigaro weSADC yakatotumira nhumwa kuZimbabwe kunotaura nevakuru vemauto uye vaMugabe. African Union iri kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya iyi ichishandisa bumbiro remitemo. Asi vaMatema Danda vanoti zvave pachena kuti vaMugabe havachakwanisi kutungamira nyika.
Chokwadi chiripo ndechekuti whether vaMugabe vakangwara zvakadii kana kuti vanoziva zvakadii, asi zera ravo harichakwanisi kuti vangarambe vachinzi vangafambe vari vega vachitora madecisions ari independent anoita kuti nyika iendere mberi uye kuti upfumi pahwasvika kuwa husimuke. Handioni zvichikwanisika izvozvo. Kana vanhu vachiona kuti zviri raiti, inini muono wangu ungange uchidarisa vanhu vese. Asi chokwadi chiripo ndechekuti tatarisa nyika tose. Iye zvino handifungi kuti muAfrica kana kuti kuSouthern Africa kunoku pane nyika ine vanhu vangamire semaeconomic refugees mune dzimwe nyika kudarika Zimbabwe. Ende kuti tirambe tichiti zviri normal isichiona chimiro chakaita saichocho, tinenge tichizvirevera nhema nekurevera vakazvitarisa nhema. Uye zvenyika dzakavakidzana nesu ngadzitarisewo dzichiona dzinzwire vanhu veZimbabwe tsitsi munana Botswana, Zambia, South Africa, hatitauri Mozambique, kwese nemhiri kwemakungwa vanhu veZimbabwe vari kubatwa uchapa nemhaka yekuti munyika mavo hamuna mararamiro. Asi tinoziva kwazvo kuti nyika yeZimbabwe nyika ine upfumi. Zvinoda kuti vanhu vave nemaonero akaita saiwayo. Kana nyika dzinoti dziri kuda kutibetsera, ngazvidzibetsere on a positive note. Pane nyaya yekunzi legitimacy, yekuti munhu akavhoterwa zvakaita sei. Ichokwadi munhu anovhoterwa, but munhu anogona kuvhoterwa nhasi openga mangwana, asi anenge akavhoterwa. Vanhu ngavachitora reality yekuti yes, munhu akavhoterwa but munhu akupenga. In the case yekuti munhu wakura, munhu wese ari kuzviona kuti munhu akura, munhu achakwanisi kutora an independent decision.
Saka imi seve sangano rakarwa hondo yerusununguko muri kuti vaMugabe pavo vasakura vasunza ngavachizorori?
No, isi takataura kudhara tikanzi tapandukira musangano, tapandukira vaMugabe. Asi chataitaura ichokwadi chekuti nyika haifaniri kuti ife nemunhu wani.
Munyore mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD unoti uri kukurudzira utungamiri wemauto kuti upe mukana kumapoka ose ari munyika mukutsvaga murunyararo nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mumashoko awaburitsa, mubatanidzwa uyu unoti unotambira nemufaro chivimbiso chemauto chekuti haana kutora masimba asi kuti ari kugadzirisa matambudziko ari kutadzisa nyika kuenda mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wemasachigaro eCORD uye vari mutungamiri webato remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni.
Gwaro rine masoko maviri kana kuti matatu atiri kuda kuti nyika itambire. Chekutanga nderekungoona kuti vakomana ava pane zvavaita. Vaita vachiteedzera bumbiro remutemo wenyika nemirauro yenyika. Zvinhu zvakakosha kuti zvese zvatinoita tizviite tiri mumutemo. Wazviita murunyararo hakuna bongozozo vari kuchengetedza upenyu hwevanhu nezvivakwa zvenyika. Chinhu chakakosha ichocho. Vari kuzvipira kuti izvi vaitira kubatsira kuti nyika iwane kugadzirisa matambudziko ari kunesa vanhu. Chinhu chakanakawo zvakare mukana watati tichitsvaga. Tapedzisira nekukurudzira kuti izvi ngazviitwe mumushandira pamwe hweutungamiri hwenyika yese, kwete chete vezvematongerwo enyika asi utungamiri hwese takabatana tiine chinangwa chekupedza matambudziko enyika. Ndoo masoko atiri kuda kuti tipire kunyika iwayo. Ndapedzisira zvakare nekuzvipira kuti isu utungamiri hweCORD tinoda kushanda nevamwe vese kugadzirisa zvekunetsa nyika. Chinove chisungo chedu kubva kutanga kwatakaita mubatanidzwa weCORD.
Asika Dr. Makoni, kune vamwewo vari kuti mauto atanga mutambo usingagare uchitambirwa pasi rose nekuti zvavatotanga kudai vanogona kuzvidzokorora kune hurumende chero inenge yazouya ichibviswa pamasimba.
Ichokwadi ndidziyo iripo jonga, ndosaka tiri kusimbaradza kuti ivo zvavaita nezvese zvichateera zvinofanira kuitwa zviri mumutemo wenyika.
Asi mungazoona here ivo vechiuto vachizopa mukana kune vanhu vanenge vasina nhoroondo ine chekuita nebato reZANU-PF kana kuti nekurwiwa kwehondo yerusununguko?
Hapana anogona kufembera kuti zvichaitika zvii, asi tinogona kuronga zvatinoda kuti zviitike. Isu ndivo patiri kusimbaradza pfungwa yekuti ngatirongei tese kugadzirisa nyika igadzikane, iterame, ibudirire tiri mumawirirano senyika yese, avo vachiita basa ravo rakatarwa nemutemo wenyika.
Ko pavari kutiwo havana kupirigura hurumende, imi munofunga kuti vari kutaura chokwadi here nemamiriro akaita zvinhu?
Pamusana pekuti hatisati taona chimwe chavati vaita pamusoro pekuti tabata vamire zvakadaro, zvinonetsa kuturikira kuti vadhimbura kana kuti havana kudhimbura hurumende. Masoko avo akati kumapazi ese enyika nehurumende, pfuurirai mberi nemabasa enyu. Nguva ndiyo ichatiudza kuti vatora masimba ehurumende here kana kuti havana.
Avo vanga vari mumwe wemasachigaro eCORD uye vari mutungamiri webato remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni vari parunare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoti nezuro vakapfuura nepanhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vakawana pakazara mauto. Vanhu vakawanda vanoti mamwe mauto ari mumigwagwa uye zvivakwa zvakakosha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abatawa mavhinga.
Hongu nezuro manheru takapfuura nepanhandare yendege mauto vanga vakapakatira pfuti vanga vakazara motokari yega yega yaipinda munhandare yendege. Munhu wese anga achitaurwa kuti apurise chitupa, ataure kuti ndiye ari kuendepi, ari kutambira munhere kana kuti ari kubuda munyika. zvakare mota motokari dzese dzanga dzichi search kwa kuround mune chii vapedza zvomoto kuti chienda izvenyu zvakare munhu wese anga achipinda munyika nepanhandare yendege yeHarare anga achitariswa achinzi tipage 2 pa kana passport achibvunzwawo kuti afambirei anodei zvakamira zvakadii saka paka pasingatari anonzwa asi chimwe chandakaonawo zvakare ndechekuti pandege dzanga dzichibuda nezuro manheru dzanga dzakazara kuti mete nevanhu vanga vachibuda karikiriki vasingazivi kuti chii chichaitika mukati mezimbabwe sezvo mauto atora.
Tiri kuona kuti SADC iri kuita musangano wetroika kuzeya iyo nyaya yezimbabwe iyi. Musangano uyu wakakosha zvakadii?
Wakakosha pakuti tinoziva kuti ziva kuti musangano weSADC hautendere hurumende dzemauto dzinotora masimba nechisimba zviri kunze kwebumbiro remutemo. Zvakarewo mutungamiri weSADC paresidhova vazuma veSouth Africa vakataura pachena kuti vanovimba kuti zviri kuitika muzimbabwe hazvizosviki pakuti zvechokwadi mauto atora zvachose. Saka ndo zvinenge zviri mucherechedzo wekuti vasimbise. Tinozivawo zvakare kuti SADC yatumira nhume dziri muzimbabwe kutaura nemukuru wenyika vamugabe vari pasi pekuchengetedzwa kwemauto kumba kwavo zvakarewo nemauto acho kuti paonekwe kuti zvoitwa sei kuenda mberi nekuti iko zvino mauto atora asi kuenda mberi zvinofambiswa sei nekuti vari kunze SADC neAfrican Union nevamwe havagone kutambira hurumende yechiuto uyezve mauto acho achadzosera sei masimba kuhurumende. Zvinoreva here kuti vari kutaura navamugabe kuti vasiye masimba vachadzosa here vamunanga kwapa simba kana kuti ndiani achatora mapato anopikisa vana mai mujuru vana vatsvangirai vari papi unana vabiti vari kutaurawo here. Hazvina anoziva chiri kuitika nekuti mauto paakatora masimba mambakwedza adezuro vakakotaura chete kuti tatora tiri kutsvaga vavakati mbavha dziringe dzanga dzakapoteredza vamugabe asi vamugabe takavachengetedza vadaro havana chimwe chavakazotaura muswere wezuva panhepfenyuro yezbc paredhiyo nepatv vaingotaura chete vachiimba pachiimbwa nziyo dzechimurenga nziyo dzehondo nziyo dzemauto pasina zvimwe zvaitaurwa. Saka vanhu havasi kuziva mukati mezimbabwe nekunze kuti ko chii chiri kuitika chii chichaitika ramangwana rezimbabwe richazovei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadiwa mafinga vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nhengo yedare reparamende inomirira Harare West muzvaro Jesi Majome veMDCT vanoti zvirongwa zveparamende zvambomiswa nekusagadzikana kwezvinhu munyika. Ngatinzwe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye.
Harare kanyarara, makanyarara kuti vanhu vari kufamba nhasi zviri nani nezoro vanhu mutaundi maitifambei vakati vange vari vashoma asi ndofunga kuti vanenge vati wandei vaenda kuchikoro mabasa vari kuenda asi makanyarara mune kakunyarara kaike kusanyatsokakati tindike.
Imi sevadare pane zvamati maudzwa here nezviri kuitika nekuti takaona pakabuda vaitaura ivo panhepfenyuro vachiti vadare ngavaendere mberi nebasa.
Isu sevadare veparamende hatana zvakanyatsounza kunzitira zvadi kunze kwezvamakangonzwa iwoizvozvo asi nezuro ndichipfuurawo nepaparamende muchienda kumatizimuka zvinomiririra munhu wari segweta ndakaona zvakandishamisa chaizvo paparamende padare roro akavharwa kupigwa chaiko kusungwa mafanani iwayo uyezve masoja anga ari mukapa panisiwa nemapurisa vandazonzwawo kune vashandi veparamende vandakangoona ichida kudarika ndakudarika napo vachiti vapinda masoja vachifeyafeya vachiferefeta asi handirakuziva kuti pachine vakanga vachirimo vachiri kushanda here asi nevapfigirwe akanga aitwa goni iroro zvinoti netekufunga kuti pane vanhu vakanga neresimbi chaiyo saka handizivi asi zvinhu zvaitiki ndezvekuti ini ndiri nhengo yecommitee yezvejustice legal and parliamentary affairs yanga ichifanirwa kufamba ichitendera zimbabwe dzibvunza veruzhinji kuti vanofungei nemabhiri maviri ari pamberi peparamende.
Avo vanga vari muzvaro Jesi Majome vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, nguva ndodzaita shanje. Rambai muinesu mune zvirongwa zviri kutevera. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisika tisendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 16 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbiko wabuqondile ukuthi kuveleke kufanele ukuthi ube sekwaba lenguquko elizweni. Ngemva kweminyaka engu-1840 akufanelanga kube kulokhu kubusa umuntu oyedwa, ikakhulu uma engabusi kahle loyo muntu.
Ikomiti yedalela kwelemelika elesenethi ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamazwe ase-Afrika ithi lanxa uMongameli Mugabe engumbusi omubi ikhathazekile kakhulu ngokuhluthuna kwentambo zombuso libutho.
Akufuni ukuthi umbuso amasosha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube ne-central government ezayenza lungiselela ilizwe kube nokuxolisana.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu bathi kumele kubunje uhulumende womanyano ngokuphangisa ozaphiwa intambo zombuso libutho. Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo liqalise namuhla endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Lezi ndaba lezinye ngokugcweleyo. Ikomiti yedalela kwelemelika elesenethi ebona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe ase-Afrika ithi lanxa uMongameli Mugabe engumbusi omubi omele ukuthi ngabe kudala wasuka embusweni ikhathazekile kakhulu ngokuhluthuna kwentambo zombuso libutho. Ikomiti le ixwayise ibutho ukuthi livikele amalungelo kaZulu njalo libuyisele umbuso ezandleni zabezombusazwe kulandelwa isisekelo sombuso. Iphinde yakhuthaza abomanyano weSADC lowe-African Union ukuthi bangenele kulolu daba kudingwe ingqubela phambili esekela izifiso zikaZulu ukuhlonitshwa kwamalungelo kanye lentuthuko. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umbiko wabuqondile ukuthi kuveleke kufanele ukuthi ube sekwaba lenguquko elizweni. Ngemva kweminyaka engu-1840 akufanelanga kube kulokhu kubusa umuntu oyedwa, ikakhulu uma engabusi kahle loyo muntu. Imigwaqo siyaphela, izikolo zaphela, aphela izibhedlela, kusela into esebenzayo. Bayaqondile ke lapho ukuthi kufanele ukuthi inguquko ube seyaba khona vele kudala. Yebo kambe akula muntu othanda inguquko ebuya ngebutho, kodwa esimene besesikiso sela ngenye indlela ukuthi iyabuya njani inguquko ibe sivande ibuye ngayona leyo ndlela. Baqondileke ukuthi kumele ibutho livikele isisekelo sombuso, sivikele amalungelo abantu, sivikele ilungelo labantu lokuthi bavote, bakhulume lokho abakukhulumayo, babhale lokho abakubhalayo.
Ithi njalo likomiti abe-African Union labe-SADC bona abahlanganayo nje kwele Botswana lamhlanje emini kumele bangenele kudaba lweZimbabwe lulungisiswe. Ubona besenelisa na ukuyisombulula linkemenkeme?
Inkemento mele iyalungiseka ngabantu beZimbabwe. Angiboni ukuthi iyinto enkulu ukuthi ngaze idinge i-African Union, United Nations, i-SADC. Kulo moya wokufuna ukusebenza ndawonye. Nxa abantu bonke bengaletha ingqondo ndawonye, baza kwenelisa ukuthi bakulungise. Kodwa lapho ibuya yona i-African Union kumbe i-SADC ukuthi izoncedisa, ayincedise ukuthi kuhlanganiswe amakhanda, kwathiwe uhulumente ozasebenzela bonke abantu, ozahlonipha intando kaZulu. Kuba akukho umuntu ofuna umbuso webutho, hayi kaloka akufunakali. Kodwa njengoba ngishilo ukuthi bekungaselandela yokuguqula isimo esikiso ngaphandle kokuthi kuze kusukume bona labo abenelisa ukuthi benze kanjalo. I-SADC ukubuya kwayo ayibuye izoncedisa, kube sofaka uhulumende ozakwakha imisebenzi athuthukise ilizwe lisiya phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo liqalile endaweni ezijiyeneyo zelizwe namuhla. Kodwa iningi belingelaqiniso lokuthi luzaqhutshwa lolu hlelo kulandela ukuvukelwa kombuso kaMgabe Libutho. Abakhokheli bebandla le-MDCT balomhlangano obalulekileyo eHarare lamhlanje sikhuluma nje lapho abaphatha khona indaba ezijiyeneyo ezigoqela osokwenziwe Libutho. Umhlangano lo ngowedale le-Central Committee njalo uzangenwa la ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Inhlanganiso ezimela amasonto esiKristu atshiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ozaphiwa intambo Libutho kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso kuhulumende weZANU-PF izolo. Inhlanganiso lezi zibalisa eZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe leUKAZIDAM. Sixhume umfundisi Angliston Spanda yena othi kuqakathekile ukuthi kubunjwe uhulumende lo ukuze eqalise ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
Asifuni ukuthi umbuso amasosha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube le-traditional government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphule ubuyanga, aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhetheni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke besebenzi busela-ke bona bodwa. Kuza-isolate-a njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe ney'nkinga zethu zile wesi kunalokho esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze lamasotsha ukukhipha uMgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esiwukhangeleleyo. Ma kungenzakala sikhathi uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-stake. Sikhangele ukubona abantu abanjengaboba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Prime Minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba ngxenye yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalowo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho eliwuqhuketheyo. Okokuqala sibe nokuthula, kulungiselele ukhetho. So sikhanga ukuthi wonke umuntu nje abe involved, one way or the other. I-civil society la inhlangano zivumele zodwa lapha abamabandla sibe nengxenye kulowo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esiyijabulelayo sonke.
Umnumzana Angliston Spanda ngumfundisi sixoxe laye ekobulawayo. Amalunga ogatsha olubona ngezomvikela kuSADC olweSADC Troika ayahlangana kwele Botswana emini yalamhlanje ehlaziya umumo waseZimbabwe. Umhlangano lo ngowesiphangiphangi njalo uzangenwa iziphathamandla zamazwe abalisa ele Angola, ele Tanzania, lele Zambia. Uzangena njalo isithunywa sikamongameli Jacob Zuma waseSouth Africa ongumgcinisihlalo njalo weSADC. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi ubona iluphatha njani lolu daba iSADC.
umthetho weSADC okhangelana nodaba olunje uvele usegcekeni njengoba iAfrican Union ichilo la izolo ukuthi nxa ukhanya usegcekeni ukuthi umbutho usuthunwe ngendlela engekho emthethweni bantu ukuthi bavele bathi bakhuthaza ukuthi umbuso lo ubuyiselwe esikhundleni sawo ukuze ungaze ukhulunywe. Kodwa ngiyazi ukuthi basuka bakhangele njalo ezinto ezifana nokuthi khonokho kungenzakala njani, kungenziwa njani, kungalethanga udubo njalo kungalethanga ubudlwangudlwangu obuqhubekela phambili. Kodwa ngibonakale bazakhuthaza ibutho ukuthi libuyele kuma-barracks, uPresident Mugabe akhululwe, nalaba asebebotshiwe okungekho emthethweni bakhululwe njalo. Okungekho egcekeni ukuthi bazaqhubeka labo yini belungiselela ibutho lokuthi nxa kuyikuthi le leZimbabwe lingavumanga balithume kweleZimbabwe. Kodwa ngibonakale lokuqala bazazama ukuthuma abantu ukuthi kube lokuxoxisana. Kungalalokhu kunje sithi ngemva kwenyanga eyodwa ngibonakale ngaleso sikhathi bangahlangana njalo bese bevumelana ukuthi mhlawumbe kungathathwa nyathelo bani. Okwamanje ngibonakale bazathumela bazathola izithunywa eziza kuyakhulisana lebutho zizama ukubuyisela umbuso kumbe nxa kuyukuthi uPresident Mugabe ethi yena kayenelisi bangazama ukufaka omunye uhulumente ongaso webutho ngoba uhulumente wobutho akavunyelwa vele kuzwekazi le-Afrika akasavunyelwa laku-SADC akavunyelwa.
Ngamanye amazwi uyababona yini bona beSADC belithumela ibutho labo eZimbabwe alubana bethe baxwayisa ibutho ukuthi lisuke kodwa layala?
Ngemva kwenyanga, ngemva kwesikhathi njengoba lokhu kusanda kwenzakala bazazama ukuthi bakhulumisane lebutho ukuthi lokhu kulungiswe kungela kulwisana kungela buhlongohlo ngoba uyaphambili. Kodwa ngibonekani ngemva kwenyanga angiboni ukuthi umhlangano wabanamhlanje ngokucina ngalolu daba, ngibonekani umhlangano wanamhlanje ngokuqala umhlangano ozacina uvumelana okwebutho kungenzakala ngemva kwamaviki kumbe ngemva kwenyanga nxa kuyikuthi kukhanye ngani ibutho liyala.
Umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi lanxa bekhona abathakazelela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho, lokhu kulakho ukudala udubo olukhulu elizweni. Ngalokho iZCTU ithi ayikusekeli lokhu. Sixhume unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Kuyasibambabamba, akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Lithembise ibutho ukubuyisela eleZimbabwe endleleni elenkululeko elokuphumelela njalo. Kungaba kulinika ithemba yini njengezisebenzi lokhu lanxa nje lingavumelani lokuhluthuna kwalo umbuso?
Sesikubonile kwezinye indawo ukuthi nxa ke umuntu engenile ke kuba nzima ukuthi bekuchiye. Kodwa besikukhangelile sibili ukuthi nxa bengakuyenza njengaba kutshoyo ngamalanga alandelayo sibone sebevisela ke embusweni oyesevilieni, hayi abona abantu bangakujabulela. Asikwazi ukuthi ke li-operation ke izathatha isikhathi esingakanani.
Umbuso wesivileni elikhuluma ngawo njengezisebenzi likhangelela ukuthi kube ngubani obusayo, kube lo manyano kuqhutshekelwe phambili njani khonapho?
Kungani nje kuyahlupha ke lapho ngokuthi sile sinqumo selizwe. Isinqumo selizwe yiso kufanele ke silandelwe. Siyatsho ke ukuthi nxa umkhokheli welizwe engasekho kufanele kwenziwe njani. Yikho ke esikukhangele ukuthi kulandelwe. So asikwazi ukuthi nxa beqeda ke umsebenzi wabo bazasitshiya silo mkhokheli welizwe yini kumbe bazasitshiya singelaye. Bangasitshiya ke singelaye khangele ukuthi ke i-constitution yelizwe ilandelwe ukuthi ubuya njani ke umkhokheli welizwe. Yikho esikukhangelele ukuthi kulandelwe. Indaba yomanyano ivele ihlezi isixaka njengezisebenzi. Asondaba esayithandayo belidlulileyo azange sikujabulele okwakusenzakala ngendaba yomanyano. Azange kubanjwe ngendlela eyiyo. asikwazi kwamanje ukuthi nxa abantu bekhuluma ngomanyano bakhuluma ngawuphi umanyano bese kukhangelele ngumanyano ama-political parties wonke akhona angabambi intambo zombuso sikhangelele umanyano onjengoka 1979 sikhangelele i-transitional period authority.